Thank you very much, Madam Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, the First Lady of the United States.
Vachichingamidza nhengo dzeparamende, mudzimai wavo, amai Melania Trump, pamwe nezvizvarwa zveAmerica zvose, vaTrump vati apo vari kutanga paramende itsva, ivo vakazvipira kushanda nevamwe kuti vakunde vachimirira zvizvarwa zveAmerica zvose.
Millions of our fellow citizens are watching us now gathered in this great chamber, hoping that we will govern not as two parties, but as one nation.
Mamirioni evanhu vemuAmerica ari kutiona iye zvino takaungana muno mudare vachishuvira kuti tinotonga kwete semapato maviri ezvematongerwo enyika asi senyika imwe chete
vati mashoko avo haana kunangana nekuendesa mberi zvido zvebato reRepublican Party kana Democratic Party asi kuti mashoko avo mashoko evana veAmerica vati senyika vanofanirwa kuramba zvematongerwo enyika zvekudzoserana voshandisa mikana inounzwa nekushanda pamwe nechinhu chimwe chakanaka chavanoshuvira.
Together we can break decades of political stalemate. We can bridge old divisions, heal old wounds, build.
Pamwe chete tinodimura kusawirirana mune zvematongerwo enyika kwakaita kwemakore akawanda. Tinokwanisa kubatanidza kusawirirana kwekare, kupodza maronde ekare, tovaka kubatana kutsva pamwe nekugadzira ramangwana reAmerica rine tarisiro yakanaka. Idanho rinokanisa kutora tose
nhengo dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzechidzimai dzanga dzakapfeka mbatya chena idzo dzaishandiswa semucherechedzo wekurwira kodzero yekuvhota kwemadzimai. Mutungamiri weAmerica atiwo mukati memakore maviri kubva paasarudzwa, hurumende yake yafamba nekukasika zvisati zvamboitika mukugadzirisa matambudziko asiyiwa nevatungamiri vemapato ose kwemakore akawanda.
Over the last 2 years, my administration has moved with urgency and historic speed to confront problems neglected by leaders of both parties over many decades.
Takwanisa kuwanisa mabasa matsva anosvika mamiriyoni mashanu nemazana matatu ezviuru 5.3 miliyoni nekuwedzera mabasa ezvigadzirwa mazana matatu ezviuru. Chinhu chisati chainzi nemunhu wese achikwanisike, asi zviripo ndezvekuti tiri kutotanga. Mioro iri kukwira nechimbi chimbi zvisati zvaitika kwemakore. Takwanisa kuburisa svanduko munyaya dzemhando dzemoto muAmerica. America yave ndiyo iri pamusoro mukuwanikwa kwemafuta negasi mupasi rose. Mioro inotambirwa nevanhu iri kukwira zvinofadza. Upfumi hweAmerica huri kukwira zvisati zvamboitika kubva pandapinda muhofisi.
Panyaya yemudhuri, vaTrump vati paramende ine mazuva 10 asara ekuti ipasise bhiri rinowanisa mari kuhurumende yavo kuchengetedza nyika uye kudzivirira muganhu wenyika wekuti hamhembe. Vati iye zvino yave nguva yeparamende yekuratidza pasi rose kuti America yakazvipira kupedza kupinda kwevanhu munyika zviri kunze kwemutemo uye kuburitsa mubhizimusi vanoyambutsa vanhu ava miganhu, vanotengesa zvinodhaka nevanofambisa vanhu zviri kunze kwemutemo. Vati manhira ano vari kukumbira kuti vanhu vadzivirire muganhu wekuchamhembe unotyisa uyu kuburikidza nerudo rwevanhu vedu nenyika yedu. Vati midhuri inoshanda uye inochengetedza upenyu, vakakurudzira kushanda pamwe chete kuteererana nekuwirirana zvinozoita kuti America ichengetedzeke zvechokwadi, vachiti ibasa revanhu vose rekugadzira nzira yekupinda kwevanhu munyika inochengetedza upenyu nemabasa ezvizvarwa zvavo.
Tolerance for illegal immigration is not compassionate, it is actually very cruel.
Kubvumidza kupinda kwevanhu munyika zvisiri pamutemo hadzisiye nyoro, hutsinye. Mudzimai mumwe chete pamadzimai matatu anobatwa chibharo murwendo rwakareba rwekumaodzanyemba. Vanopinza vanhu zviri kunze kwemutemo vanoshandisa vana vadiki vanenge vachipinda muno kutyora mitemo vachipinda munyika medu.
VaTrump vati vave kuita kuti zvive pachena kunyika yeChina kuti mushure memakore ichinangana nemaindastiri avo uye kuba njere dzekugadzirwa kwezvinhu, kuba mabasa eAmerica noupfumi hwavo, zvose zvinofanira kupera. vaTrump vaifanirwa kupa mashoko avaya kumhuri yeAmerica svondo rapera musi wa29 mbira, asi vakatadziswa nemakakatanwa aivepo pakati pavo nebato rinopikisa reDemocratic Party ayo akasvitsa pakuvharisa mamwe mapazi ehurumende. Asi vachipindura mashoko avaTrump aya vakamirira bato reDemocratic Party nyengo yebato iri amai Stacey Abrams vekuGeorgia vati vanhu vemuAmerica vari kushupika zvakanyanya zvekunonga svosve nemuromo, izvo zvinozoita kuti vashandi vakawanda vararame nemuhoro wepamwedzi nemwedzi nekuda kwekuoma kweupenyu. Vativo kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende kwakakonzerwa navaTrump. Amai Abrams ndiwo mudzimai wechitema wekutanga munhoroondo yeAmerica kupindura mashoko emutungamiri wenyika uye mumwe vatema vashoma-shoma vati vaita izvi. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti hapana zvitsva pane zvataurwa navaTrump zvavanofunga kuti zvingaita kuti mhuri yeAmerica ive nemaonero matsva.
Paekonomi vari kufara havo, asi kufara kwacho handisi kunyange kuona kuti kuri kubva papi, nekuti makaona pakavhara hurumende masvondo mashomanana vanhu vanga vava kutochema kuti havana mari. Saka recovery yavanotaura iyi, I think recovery yemanumbers.
VaTrump vakavimbisa kuti kana vakasawirirana panyaya yekuvakwa kwemudhuri vaizovhara zvakare hurumende yavo nemusi wa15 mwedzi uno. Vakati danho iri rinogona kutora nguva yavasina kunge vataura kuti hurumende inenge yakavharwa kwenguva yakareba zvakadii.
Munhu ari kuedza kutyikidzira vanhu, asi kutyikidzira kwake kungafadze bhesi yake vaya vagara vachimusapota, asi kune vaya vasingaonerani naye panyaya yemudhuri iyi handioni vachichinja muondo ravo. Mudhuri wacho hauna bhajeti, hapana chotaura kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachiuya kuno ndo vanonyanya kukomita makraimu kupfuura vanhu vagare vemuno. Kungoda kufundisira vanhu.
Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.